Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wegurukota runa nezveutano Dr. John Mangwiro vati mumakore matatu anotevera pachange pachiongororwa nyaya dzekuti mimwe mishonga igadzirwe munyika vashandi vange vari pamutambara kede uye zvivakwa zvinge zvichigadziriswa kuitira kuti zvifambidzane nenguva. Dr. Mangwiro vati mimwe mishonga inotengwa kunze inokwanisa kunge ichigadzirwa munyika zvichizobatsira kuwanira vanhu mabasa uye kuderedza kushandiswa kwemari yekunze.
Kuti utano hwevaZimbabweans tirisi tinotarira zveutano hwevanhu nekurerwa kwakanaka kwevana nekuchengetwa kwemadzimai tinoda kuti izvozvo zvinge zviri zvinhu zvakanaka. Saka tinee tichironga maringe nekuti sei kutakurwa kwemadzimai kana kwevanhu motokari kuzvipatara kuvakwa kwazvo kuti zvinovakwa sei kuti tozvitakura sei mishonga kuti ichauya sei kuzvipatara zvichiita kuti zviwanikwe muno zvakachipa vanhu varege kuramba vachienda kunze kwenyika kunotsvaga kurapwa varapirwe muno mishonga ichiwanikwa muno ichigadzirwa muno nemakambani.
Dr. Mangwiro vati havasati vave neuwandu hwemari inodiwa mukuona kuti zviga zvavo zvazadzikiswa panosvika 2023 kuitira kuti zvinhu zvive nyore pautano hwemunhu wese. Mukuru anoona nezvegwara rezveutano mubazi rezveutano Dr. Stephen Banda vati vabuda zvakare negwaro richapa kuti munyori mubazi rezveutano achange achitarisirwa kushanda sei uye kuti achibuda nechii kuti arambe ari pabasa. Mukuru anoona nezvekubuda kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kondirakiti yemunyori webazi rezveutano ichange ichizoshanda kutanga mugore ra2021 zvichienda mberi.
Yakati musangano uyu wakatanga chipi uchipera nhasi inova Friday iyo wakaparurwa naHonorable Deputy Minister of Health and Children Dr. John Chamorro Mangwiro. Wanga uinewo futi mafacilitators vekupublic service commission neminister of finance donzvoravaiwo musangano uyu kana chazobuda mune zvekuti wabuda neyatingati annual action plan ne strategic plan for the PS performance contract 2021.
Musangano uyu waitwa panguva iyo zvunhu zvisina kumira zvakanaka munyika sezvo vakoti vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo ukuva nachiremba vachiti havanawo zvikwanisiro uye mari dzavo ishoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.